Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 18 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzoyambira kuti mitengo yezvinhu icharamba ichikwira. Vamwe vanoti dambudziko remagetsi munyika handiro rega riri kukonzera kusagadzikana kwezveupfumi. Rimwe sangano rinomirira vadzidzisi rinoti kudzika kweuwandu hwevadzidzi vekune dzimwe nyika chiratidzo chekuti zvedzidzo zvanyanya kudzikira munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoyambira kuti mitengo yezvinhu icharamba ichikwira kupfuura nguva yezororo reChristmas sezvo pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kugadziriswa. Nyanzvi yezveupfumi vari mutevedzeri wasachigare webhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford, Britain, muzvare Chennai Mutambasere vanoti pane zvipinga mupinyi zvizhinji zvinofanira kugadziriswa kuti mitengo itange kudzika. Vachiti pari zvino nyika yakatarisana nedambudziko remagetsi pamwe nenzara inonzi iri kuuya. Amai Mutambasere vanoti hurumende inofanirwawo kuratidza kuzvipira mukugadzirisa nyaya yemamiriro ezveupfumi.
Tingati tinenge tichiona kuti izvese ndozviri kukonzera kuti maprize aramba achikwira. Nyika yedu pari zvino nyaya yemulticurrency iri kuramba ichiwedzera kuti inflation irambe ichikwira. Nyaya yemamiriro yehurumende, politics dzemunyika medu pari zvino zvinoita kuti tive ne more instability. Takatarisana nenguva yeChristmas zvakare, vanhu vanenge vachida kutenga tengo zvinhu kuti vakwanise kutakura magrocery kana kuri kuenda kumusha kana kuri kuita sei. Izvi again zvinoita kuti maprize awedzere. Chimwe chiri kunyanyoita kuti maprize awedzere inyaya yekuti hakuna magetsi. So naizvozvo mabhizimisi akawanda ari kushandisa fuel, ari kushandisa majenareta kuti vakwanise kugadzirisa zvinhu, vakwanise kuti mabhizinesi avo aramba achiita. Izvi zvinoita kuti maprize akwire, iyo yavanoti inflation. So kana tichisvika panguva dzakaita seChristmas dzekuti vamwe vanhu vachaenda pamaholiday, maholiday iwayo anoitawo futi kuti production imbomira, zvese izvi zvabatanidzwa zvinoita kuti maprize aramba achikwira. Asi zvakare zvatichaona muna January, vanhu pavachange vakudzokera, vana vakuda kudzokera kuzvikoro zvine zvakadaro, tichaona kuti maprize increases acharamba achiwedzera. Izvi zvinoita kuti kuwedzera kuriita maprize muna January mhuri dzakawanda dzichange dzichinetsekana kuti vadzokere kana kudzosera vana kuchikoro. So tiri kuona kuti zvinhu zvicharamba zvichiwedzera kushata, zvimwe zvicharamba zvichiwedzera kuipa munyika. Zvaida kuti avo vanotarisana nezveupfumi hwenyika vakasike kugadzirisa nyaya yeupfumi, kunyanya-nyanya nyaya yemamulticurrency.
Tinonyatso kuti zvinhu zvacho zviri kubata kwese kwese. Dini mamuri chipanga mazano chavo, maivaudza kuti vatange kuita chii ndezvipi zvavanofanira kutanga kugadzirisa?
Chekutanga nyaya yekuita mari zhinji. Tinotogara tarasikirwa nemari kudhara ipapo. Mari inorasika kuinterchange auction, mari inorasika vanhu pavanenge vaita chikiribidi chekuti vakabhadharwa nemazim dollars asi vachida kutenga nemaus dollars. Senyika iko zvino takatarisana nedraut iri kuwedzera, tichange tichida kutenga chibage kune dzimwe nyika. Chibage ichi kuti chitengwe panotodiwa maus dollars. So chekutangisisa ngatitarisei nyari nyaya inonzi monetary policy framework ngaigadziriswe, tione kuti nyaya yekuti makarenzi dzatinawo akawanda haana zvakanyanya zvaari kubatsira nyika sezvataona kwemakore apfuura naiko zvino.
Munoona sokuti nyaya iyi inogona kukurumidza kugadzikisika here?
Nyaya inofanira kukurumidza kugadzirisika. Asi zvinenge zvichida kuti iyo inonzi political will ava vehurumende vachinge vachida havo kugadzirisa nyika. Asi pari zvino zvatiri kuona kwemakore nemakore izi kuti political will iyi haipana. So tinenge tichiona tichiramba tichiona kuti nyika ikuramba ichirasikirwa neupfumi. Iko zvino nenyaya yekuti tiri munyaya yeEl Nino. Tikuona kuti kune drought kuZimbabwe kuri kupisa zvisingaiti mvura haisi kunaya zvinenge zvakatarisirwa kuti mvura ichanaya. So tichipinda munana January, tichipinda muna January kusvika muna March, vanotarisa even ve World Food Program vari kutosvaura kuti Zimbabwe itange iri pahungerwatch. Vanotarisira ivo kuti hafu yenyika itange ichitambura kuwana chikafu.
Avo vange vari nyanzvi yezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano regovernors for UTC kuSalford kuBritain, muzvare Chenai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Banga guru rinokuretesa nyika dzepasi rino mari reWorld Bank rinoti dambudziko remagetsi ndiro riri kukonzera kuti zveupfumi zvisagadzirisika nekukurumidza muZimbabwe. Gwaro reongororo yakaitwa neWorld Bank rinoratidza kuti dambudziko remagetsi riri kukonzera kuti Zimbabwe irasikirwe nemari inopfuura mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica gore roga roga. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vanoti kunyange hazvo zvinotaurwa neWorld Bank zviri zvechokwadi, nyaya yemagetsi haisiyo yega iri kukonzera kusagadzikana kwezveupfumi munyika. Vachiti zvinhu zvose izvi zvinofanira kugadziriswa nguva imwe chete.
Pane nyaya mbiri dziri kutaurwa maonero angu. Yokutanga report reWorld Bank rinoti iro kushayikwa kwemagetsi muZimbabwe kunokanganisa upfumi hwenyika ne 6.1% kana kuti slightly above $1 billion. Iyo nyaya yemagetsi nenyaya yeupfumi hwenyika ndo nyaya mbiri dziri kutaurika. Saka ndoda kutanga nenyaya yeupfumi hwenyika. Yes, ndinobvumirana ne World Bank kuti kushayikwa kwemagetsi kunobva kwakanganisa upfumi hwenyika zvakanyanyisa. Asi chetisinganatsi kubvumirana neWorld Bank ndechekuti vanonga vanyanya kungomirira kungoti kushayikwa kwemagetsi kweche ndokwakanyanya kushata.
Dr. Mahembe, muri kuti magetsi hakanganisi zveupfumi hwenyika here?
Kuti ikonomi inatsokuita zvakanaka, magetsi anodiwa zveshuwa shuwa. Asivo paZimbabwe ngatisakanganwa kuti chimwe chinokanganisa upfumi hwenyika ndeyaya tinoti macroeconomic instability. Kunyanyanya inflation, kushayiwa kwesimba kweZimbabwe dollar, takabatana futi neexchange rate. Kureva kuti kana takutarisa Zimbabwe dhora rinenge richiruza simba, richiruza simba tichitarisa neUnited States dollar. Izvozvo zvinokanganisa upfumi hwenyika. Kana izvezvo tikatarisa futi kuti Zimbabwe dhora racho harichatombogashiriki kwakawanda wanda. Richagashirika US dollar. Asi US dollar racho riri kunetsa kuwana. Saka zvinobva zvakanganisa kuti vanenge vachida kuti vakwanise kutenga zvinhu muZimbabwe nekuti kuti upfumi hwenyika huite zvakanaka. Panofanga pane vanhu vatori muZimbabwe vane mari vachitenga. Saka kana tisina iyo yetoti purchasing power, vanhu vachitenga zvinhu, zvinoreva kuti upfumi hwenyika hauiti zvakanaka. Tagara tichitoona zvekuti vanhu vakawanda vari kutoramba vachienda mupoverty, kushayikwa chaicho kuchikundoona kuti vanhu ava vatambura. Saka kutambura kwavanhu ikoko zvinotoratidza kuti upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka.
Chii chingaita kuti zveupfumi hwenyika zvive nani, Dr. Mahembe?
Zvimwe chinoita kuti upfumi hwenyika hute nani ndekuti dei kuri kutanga tichikwanisa kutengesa zvinhu zvakawanda kunze, zvakaita seminerals edu nezvimwe zvizvinoitwa. Asi maonero angu ndokuona kuti global demand yemaminerals haisi zvaimbovari. Vanyanya kutenga-tenga zvakanyanyisa kuChina, vanyanya kutenga zvakawanda kuUSA. Asi mazuva ano ndirikuona kuti mutengo wezvicherwa zvepasi izvi hauna kumira zvakanaka. Agriculture yedu chaiyo ndirikuona kuti pane kuti isusu titengese zvataimboita zvaya zvebread basket, tisu tiri kutofidhiwa zvakawanda. Tiri kutotenga zvinhu kuSouth Africa, totenga zvinhu kwakawanda wanda. Saka yes, magetsi akakosha. asi pane zvimwe zvakakosha futi zvinoita kuti upfumi hwenyika humire zvakanaka. Saka ipapo ndinoda kuti ndingona sekujekesa panyaya yeripot yeWorld Bank.
Vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats rinoti uwandu hwevadzidzi vekune dzimwe nyika vari kuzodzidza muZimbabwe hwaderera zvichienzaniswa nemakore akare. Ongororo yeZimStats inoratidza kuti muna 2022 vakashanyira Zimbabwe pamusoro pezvedzidzo vakasvika zviuru gumi nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mana nevaviri kana kuti 12,242 asi muna 2023 vakashanyira Zimbabwe nezvedzidzo vakange vari zviuru zvinomwe zvine mazana mana ane makumi manomwe nevashanu kana kuti 7,475. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vanoti zviri pachena kuti dzidzo munyika yadzikira zvikuru.
Mafigiri evanhu vanouya kuZimbabwe vari vanhu vatinoti maforeigners anoratidza kuti vanhu vanouya vachida kudzidza muZimbabwe mungava muzvikoro namayunivhesiti vaderera zvikuru kwazvo tichikompeya nemafigiri egore ra2022. Chinhu chatoda kutaura ndechokuti zvino zvakati wandeo zvinopa kuti zvidaro, asi chikurukuru ndechokuti varayiridzi vangava vari muzvikoro nomumayunivhesiti havachina chidokwa dokwa chokudzidzisa maiso kwazvo nyemba kutsvadzarungwa, nokuti mari dzavanotambira inzungu chete. Mainstitutions iyayawo haasina mari dzinenge dzichiinda kuvadzidzi kuti dzive nemainfrastructure development kana kuti neequipment dzinoratidza kuti kudzidza kunoenderana nedzidzo iri kudiwa yechizvino zvino kana kuti ye21st century. Saka tiri kuona kuti vadzidzi vakawanda muzvikoro mauniversities vashoma vava kuuya kuZimbabwe, nokuti dzidzo yemuZimbabwe inoratidza kuti iri kuramba ichishaya simba, uyezve maequipment kana kuti support educational material infrastructural material dzinoramba dzichidetereorata, zvekuti vane mariwo muZimbabwe vanovaiwo mapolitician kana kuti elite vava kutumirawo vana vavo kunodzidza kunze kwenyika yeZimbabwe.
Dr. Joe, zvinobetsera here kuva nevana vekune dzimwe nyika vanodzidza muZimbabwe?
Tinoda kutaura kuti zvinhu zvakakosha kuti tive nevana vanenge vachibvawo kumwe vachidzidza muzvikoro nemumayunivhesiti, nokuti zvinopromota inonzi brain circulation, pfungwa dzinobva kwakawanda wanda, vanhu vachigokana pfungwa, zvikomo zviri pado zvinogokedzana mote. Saka zvinenge zvakanaka kuti tiwanewo vanenge vachibva kumwe kuti vaexchange maideas, voita cross pollination, nokuti self pollination yagara munongoziva kuti haina ukomba even kuri kumaflower chaiko. Saka tikashaya vanhu vanenge vachibvawo kumwe hatina mabenchmark necomparison yatinokwanisa kuzoita, uyezve pfungwa dzedu kana dzisina kunaka dzemastudents dzinoramba dzichidzokera dzidzo yedu pasi. Saka zvakanaka kunge tine vanobvawo kumwe kuti kana pane patinogona vatirumbidzewo isiwo tichionawo pavanogonawo kubva kunyika kwavo, tiita comparison yakanaka, nokuti maproducts atinoproduce aya haazongoshande muZimbabwe, vanoshanda muSouthern Africa as a whole, mucontinent as a whole and globally. Saka izvi zvekushayiwa mari kana kuti hatinoti support kana kuti kuinvesta in quality public education kuministry of primary and secondary education nema universities zvinopa kuti dzidzo yedu isaenda mune zvakanaka tinoziva kuti dzidzo yemuZimbabwe chinhu chaiyemurwa nevanhu vanobva kwakawanda wanda even globally vachiuya vachizodzidza muZimbabwe asi zvinenge zvakuramba kana kuti kona nganga murako achida nokuti simba rasara chete ndirokutaura nepamuromo asi kana takupa maresources tichiwanikwa tisingakwanisi kumita even maregional namacontinental standards tichitevera inonzi DACA framework
zvoitwa sei chii chinodiwa apa Dr. Joe
skills chakudiwa iko zvino kuprovide education ina maskills inozopa vana vanoproducer maskills vachicreate employment opportunities zvinozopa kuti nyika ibudirire ichienda mberi nemaskills anopa kuti vana vafunctione beyond ma lecture rooms beyond ma classrooms saka nyika yedu inenge iri kuramba ichireruka ichitsvaguniso mutakura zvikuru sei education system iriyo iri the greatest pillar of a nation nyika dzese dzinosungirwa kuinvesta in upenyu hwevana vadiki asi tiri kuona kuti Zimbabwe iri kutadza kuinvesta in quality public education or to invest in human resources particularly human resources yevana vadiki vanofanira kuti vave mucherechedzo wemwenje uyezve vachizova vanoshandira nyika tichiachieve the sustainable development of a country zvinova zvatiri kukonewa muZimbabwe tichiwanza kuinvesta in political power retention rather than future development of nyika.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tina kukwanisa kubata bazi rezvedzidzo kuti tunzwe divi ravo panyaya iyi. Vaimbova munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Dr. Kenneth Mtata, vanoti dai vanga vari chipanga mazano chevatungamiri vebato rinopikisa reCCC, vaiva kurudzira kuti vataure zvinobatika, vachiti kuramba vachingotaura pamusoro pezvinonetsa, vasingaudzi vanhu kuti bato ravo richaitei pamusoro pezvinonetsa, hazvibetseri vanhu. Izvi zvinotevera kushorwa kwavakaitwa nevamwe padande mutande reX, mufundisi Mutata vanoti vanhu vanoda kuudzwa kuti matambudziko avakatarisana nawo achapedzwa. Wasei
kana ndanga ndiri chipanga mazano weCCC ndaiva kurudzira kuti chakakosha ndechokuti vave little bit more concrete kana kuti vareve zvinobatika zvavachaita kana kuti zvavanoda kuti zviitiwe pari zvino inongova nyaya yecommentary kana kuti yokungotaura kungoongorora zvinhu zviri kuitika mukati menyika nokupama zvinhu zvakanguri zvataugwa munhu wose zvaanoziva nhamo dziri mukati menyika machallenges atakatarisana nawo malimitations kana kuti zvatinoona zvinhu kukundikana kuri kuitika munyika ndoko vanoramba vachipamha muma statements avo izvozvo hazvina zvazvinobetsera kungoramba tichitaura nhamo nokuiripita nhamo iyoyo haanganzi maresolutions nokuti muri kungotaura zvinozikamwa nomunhu wose chinonzi resolution ndechokuti taona zvose izvi tafunga kuti isu tichaita chakati nechakati nechakati uyezve vanhu vedu tinovakurudzira kuti vaite chakati nechakati nechakati nenyaya yekuti toda kubudisa zvakati zvikati zvikati kana pasina zvinhu zviri concrete zvinoda kuitiwa haa dzinongovaungano dzisina zvadzinoreva vawanda
Abo vanga vari vaimbova munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches vave kushanda nesangano reWorld Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuGeneva neStudio 7. Mutauriri weCitizens Coalition for Change vapromise mukwananzi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokudza mufundisi Mtata zvikuru vachiti vachaongorora nyaya iyi vagogadzirisa zviri kutaurwa namufundisi Mtata. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tiri kuenderera mberi. Ndiri kuti inini zvii zvinoratidza kuti vanhu vari kudzingwa ava vanenge vasarenda kwema members. They've ceased. Vari kushandisa criteria yipi iye nani kuti vabvumirane kuti pasina signature ya president kuti so and so is out, is no longer a member and is surrendered? How come, which way and using which method is he using to measure that this one is no longer, and with who? Vari vangani varogara musangano yacho yekuti ava navasisiri ma members? Ndipo panomubvunzo wangu kuti mutibvunzirewo vachabango kuti vari kushandisa criteria yipi uye vanhu vari kudzinga sei vari kuzodzoka vachitiva CC vaida kukukwidza futi.
Ona apa ruto ane nhau yembavha idzi dzanetsa muZimbabwe kachiti munoona vanhu maonero ava kuita nyika yeZimbabwe vari kuona nge mapurazi avo, mapurazi avo tingashungurudzwa nevanhu vashoma shoma. Hatina kana basa nezano PF. Zano PF haisiri yoga inoda kutungamira nyika, uyezve vanhu vari mupawa asandiwo wega anoda kutungamira nyika. Nyika inododa kutungamirwa nemunhu wese arimo muZimbabwe, ende ivo pfungwa dzavanoona sepfungwa dzakanaka, pfungwa dzavanotipa yudi dzavo dzakanaka. Kuzvichenura kwavanoita isu tichivaudza kuti aiwa zvinhu zvamuri kuita zviitika izvi, ivo vari kuti takanaka, ava hatichavada vanhu ava.
Studio 7, Studio 7, makadi, makadi. Komana kangati asitirira chokwadi. Tinomufunza kuna amuna akagwa Zimbabwe tinoda kudzura nemidziri. Muna kuipwanya zvikarini. Alright, maona kuti kuno kunarama maposa muskuwira. Makuti vanhu ngavaende kukutswana nezvitubu. Tenda unoitei? Kumadi kungopowa vanhu vanogona kutonga nyika. Aiwa. Muna izvizvi vaimbi vari kungofa vachisiya vasina kana chinhu. Vaimbi vamugabe vaifa na matavire vana varadhi vakafa vachisiyira vana vavo maproperties. Chionoita ava vadiki vari kufana sojalavu uyo ateri uye izvi vafa havana kana chinhu. Aiwa nzwai dzidzi baba ii, chitai Mwari kuti.
Makadini, makadini, makadini pa Studio 7. Zvakaoma zveZimbabwe vanhu vamwari. Dai vanga vari vamwe vanhu veTripleC, dai vagona kubuda zvavo votangidza panyuwani vorongana zvakanaka sekuti nhau yavari kuramba vachirwa nayo. Kurwa kwakanaka asi hazvina zvazvinobatsira nekuti tasai muone kuti madecisions achona ose ari kubuda panhau yavari kurwa. Ose ari kungotora one side, vose achingokundwa, uyu chavangu achiramba achingorikola mamembers edu. Saka chakatonaka ndechekuti vamire zvavo kuenda kupariamendi kwachona ikoko votangidza futi strategy nyowani kuitira kuti tione kuti zvinobuda sei.
PaStudio 7 maswera sei, toda kutenda edu. Ya, zvataridza kuti Zano PF iko zvino haichina vanhu. Ndozvandoda kuudzai. Haichina, inhamo chete yekuti vanhu havagoni kubvuma kuti ndakonewa. Ukavona vanhu voteverera vanhu vavaramba voita matrix kutaridza kuti vakonewa. Haichina vanhu. Saka chongoita ndechekungoti Zano PF kana iri iyo iyo ichiramba kuti isisi hatinei nachavangu. Havafani kumbotopinda munyaya idzo. Kana vaida nyaya iyoyo yaifana kuvuya nachamisa noti nachavangu. Saka ngotaridza kuti Zano PF haidi kukundiwa ende iri kumanikidza vanhu ndokune kukanganisa kodzero dzevanhu. Havana mvumo yekuti vaburitse vanhu muparamende kudaidza mapurisa, kudaidza masoja muparamende. Mune hondo here kuti nai nokuti marambirei kuti muvhotere Zano saka chibudai munhu? Ngavatikwanire mhani. Asi chandinoziva ndechokuti kana taimu ikakwana munhu anobuda. Vamwe vanhu vazhinji vakatonga taimu yakwana vakasiya zvinzvimbo. Hazvina mhosva tachiona vana Gaddafi, vana Julius Nyerere, vana Kenneth Kaunda, vana Idi Amin, asi zvakapera. Zvese izvozvo zvinoitika zvinorodza imimi vesisi kuti mangwana kana mozozviona mugozo kuti simba rehove riri mumvura. Zvatotadza kuti Zano yakonewa. Ndavaita havo asi zvinopera.
Mukoma Hwande, tinokumbirawo kuti mutitsvagirei kuziva kuti anoona ngezvebazi rinotevesa mapasipoti kuchipinge kuno ndiani. Tashatirwa nokubirwa mari panapa. Pamapasipoti panapa pane huru husingaiti panapa. Takasvika panapa musi wemande panapa. Kusvika nhasi uno Friday tingori pano, laini yacho haifambi. Vane mari vanouya vachipinda vachitora, vane mari vanouya vachipinda vachitora. Kana usitorina mari yekudhiza $50 hapana kana chinofamba panapa.
Iyo triple C iri wiki, iri wiki haina kubatana. Mukatarisa panodzingwa maMPs, vanenge vasina kudzingwa vanoramba vachienda kubasa. Vakanzinga vamire vanotoramba nekuti vanenge vasina kudzingwa, vanenge vachiwana mari. Ndosaka muchiona vachingoshingirira vachiti hatangoenda basa, tangoenda basa nekuti they don't care about people. Vane basa nekujaa kwavo, vakangofanana nevezanupf. Saka musashamisika vachiramba vachienda kumabasa, they don't care about zviri kuitika. Kuzosvika iyo vadzingwawo.
Mi leadership yeCCC musada kuti inzwa imi, musada kuti pedzera nguva yedu muchitaura zvinhu zvisina basa rese. Munotaura imi kuti zvoni hamusi kubuda muparamende muri kuita basa ratakakutumai vanhu. Ivo vanhu vese 90% yevanhu vari muZimbabwe vakakuvhoterai vacho vari kuti budai muparamende imomomo tiite zvekuti tigadzirise nyika. Imi mota hanzi hatisi kubuda muparamende imomomo nekuti takatumwa nevanhu. Takakutumai, takakudzosai, hamusi kunzwa chichemo chedu chekuti budai muparamende imomomo. Indava muchitipedzera nguva inini. Munoti imi magara madecider maconsulta ani? Vanhu ndo zvavari kutaura kuti garai muparamende. Mutikwanire, musatipedzere nguva yedu musoro muchiurayisa vanhu, muchiita madiri ajojina, muchitamba politics dzekumahumbwe dzamuri kuita idzodzi. Kwanai apa. Itai zviri kudiwa nevanhu ende teererai, hatidi mbwende. Munofunga kuti mungarwisana nezanup f muchiita mahumbwa muri kuita iwayaya.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kweAmerica vaLloyd Austin vari kushanyira Middle East nechinangwa chekusimbaradza kuchengetedzeka kwenzvimbo iyi panguva iyo Israel ichienderera mberi nokurwisana neHamas. Nyika zhinji dziri kuda kuti Israel imbomira kurwisa Hamas senzira yekuchengetedza upenyu hwevanhu vasiri vechiuto. VaAustin vachashanyira nyika dzeIsrael, Qatar neBahrain. Rwendo urwu runouya panguva iyo Israel ichirwisa Hamas zvine simba. Dzimwe nhengo dzeparamende yeAmerica dziri kukurudzira Israel kuti ichengetedze vanhu vasiri vechiuto. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nyanzvi nyaya dzezvopfumi dzinoyambira kuti mitengo yezvinhu icharamba ichikwira. Vamwe vanoti dambudziko remagetsi munyika handiro rega riri kukonzera kusagadzikana kwezvopfumi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai murumako maChris Gande nenhau dzeIsindebele.